Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare panera nhasi uri musi wemugovera ndira 11/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nzadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAuxilia Jonga naItai Jonga. Ndiwo nzadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinopa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu.
Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri, asi varayiridzi vanoti havakwanise kunge vari muzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakapfa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro, uye vamwe vanhu gumi vanonzi vakakuvara zvakaipisisa mutsaona iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi wemotokari yaive nevanhu ava atiza mapurisa achimhanya zvakanyanyisa, asi ndokutadza kuchengetedza motokari iyi mumugwagwa, izvo zvakaita kuti ibeuke ndokuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa epatsesebe muBotswana vaAmos Kikatetsi vaudza Studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga ratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa gumi nezvitatu. VaKikatetsi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yeToyota Wish iyo isina kumira payakamiswa nemapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
And they were carrying illegal immigrants. But the only thing that is suspicious, when they find the police has mounted a roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa emuBotswana achiri mubishi rekutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi, achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzino Jonga avo vane makore makumi mana nemana vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuziva hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. VaJonga vaudza Studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare Itai Jonga avo vane makore makumi mana nemairi, pamwe chete namuzvaro Auxilia Jonga avo vangava vane makore makumi maviri nemasere.
Nzadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAuxilia Jonga naItai Jonga. Ndiwo hanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
VaJonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo, sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari dainge vagona kutora mumwe chete vachidisira mumwe andogona kupishana naye pamatambudziko akafanana nekuti kana chida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo. But apa pakutondinetsa kuti tichaita zvekuita sei.
VaStuart Matikiti avo vaishandirwa nemufi Itai Jonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years. And pa8 years idzodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu ndarasikira zvikuru.
Mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown Valavson Manase vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigare zvakabatana uye zvibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambasada wedu vamukono shupo musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura, ende tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura neStudio 7 parunare, mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vati murudzarasikirwa dzicheme netariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zveZimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuva nemvumo yekugara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Varairidzi vari musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vanoti havasi kuenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Sangano iri rinoti varairidzi havana mari yekuti vakwanise kuenda kubasa. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti kunyange hazvo hurumende yakaedza kutaura nevashandi vayo nezuro hapana chakabuda, nekuti mari yakavimbiswa nehurumende ishoma zvikuru kuti igadziriswe matambudziko akatarisana nevashandi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo rakabuda nechisungo paCongress yaro chekuti varairidzi havasi kuzoenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Izvi zviri kutsigirwawo nerimwe sangano reZimbabwe Teachers Association. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mazima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pamusangano wakaitwa nezuro, hurumende inonzi yakanga yavimbisa vashandi vayo kuti yaizowedzera nezvikamu zvinotangira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvichidzika. Vainge vakamirira hurumende munhaurirano idzi nezuro vaMoses Mike vakaramba kutaura neStudio 7 vachiti vamavhima ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Tabata vaJou kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopa yada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nekuti varairidzi vaitambira mari yaiita $450 to $550. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndobva arohwa neinflation zvekuti mari iya pari zvino yava neuremu hunoita $30 to $35. Saka varairidzi havasi kuda kuindirizirwa mari, havasi kuda kushini. Vari kungoti hurumende ngaidzosire mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye$450 to $550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nekuti kana vachiti havana maUS vanokwanisa havo kupawo mari yomuno, asi ichienderana nevhalu yemusi wavanenge vapa. Saka ndo muzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore apera dzakasopera kudhara, saka havakwanisi kuite vanhu vachienda kuzvikoro kwavo.
VaJou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa here nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana rokupuwa kushini. Ndeyekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa ivo, inongotitaridza kuti kupa mari inobva pa25 kusvika pa30 US. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongosati pa60 US, tichitora kudzoserwa pa450 to 550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotopa kuti zvinhu zvive wese nekuti zvinhu zvichakwira muzvitoro, zvinhu zvichakwirawo maschool fees acharamba achikwira, matransport azoramba achikwira. Saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarayiri. Tinopedza dambudziko ravarayiri kudzosera mari dzavarayiri dzavaitambira padzanga dziri pana September 2018. Ndochete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarayiri. Nekuti izvezvi maschool fees akakwira akuma 7,000 kusvika kuma 15,000. Asi varayiridzi mari dzavo dzichikwira nemari shoma, tinoti 97% at most. Asi maschool fees anenge akwira nekuma 500%.
Hamusi kutambirawo here chichemo chiri kupuwa nehurumende chekuti izvo haikwanise kunge chiwedzera mari kana kuti izvo kukutambirisai mari yamuri kuda imimi, nokuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika.
Chokutanga ndokunganda ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari. Toda kuti mari yedu idzokere payanga iri. Saka kuburikidza munanama International Labour Organization tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahafura mari yavashandi. Saka hurumende yende yakatanga kubvisa mari yavashandi. Saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende ivanikwa ichibvisira vashandi mari plus hurumende iyo iri kuti haina mari. Tinobva kuyana kwama 1,000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pama permanent secretary zvichienda kumusoro.
Danho ramuri kutora iri vazhou, hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi?
Danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndivo vamajor beneficiaries nedanho rati kutosera. Nokuti zvichareva kuti kana varayiridzi vawedzerwa mari vanoenda kupasa vachisekerera, zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo. Saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita nokuti dzidzo inenge yakuya kumaiso kwazvo nyemba kusadzarunga.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro negweta guru muzvare Jesse Majome. Tinokushingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mazuwano muri kubata mabasa api? Takapedzisa kunyanya kutaura nemi muchiri kuita zvematongerwo enyika.
Ndakagara ndiri gweta, ndakaregistwa kuna 1995, saka ndagara ndichingoita basa rehugweta, handinombomira. Zvematongerwo enyika handisatoiti shuwa. Ndiri pamudzira ndigere wezvematongerwo enyika wandakatanga gore rakapera kuzorora chaiko. Pane izvozvo, asi zvavandipa mukana kuti ndinyatsokwanisa kupa nguva yangu chinji kubasa rehugweta, ndine femu yangu yandakatanga na 2004. Ndinofara kuti zvematongerwo enyika zvaitondipera nguva yangu kubva kubasa randinofarira rehugweta. Asi uyezve ndichishandira nyika yangu zvangu zvakare. Ndine commissioner kuanti-corruption commission, saka ndinonyanyo basa rinenge richiita ndisakura minda yese iyoyo.
Tinoona pari zvino muri kuumirira muzvare farirai gumbonzvanda panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaedza kuti vapirigure hurumende. Nyaya iyi yakamira sei?
Farirai ari kupomerwa nyaya iyi nevamwe vake ndingati vatanhatu vadzoka kubva kunyika inonzi Maldives, kwavakanga vaenda kundingati musangano inonzi workshop wokudzidziswa nekuzvanga zviri papurogiramu iyoyo workshop yekungo zvakasiyana-siyana zvinoenderana nekuti musoro wenyaya yacho wakanga uri wekuti kudzidzisa maerano nekuzvimiririra pakufambisa nyaya dzetingati dzetsaruzhinji dzeku
zvidzidzo zvakare zveutungamiriri nekutinazwe vanhu anzvise nekuzvimirira pane vana vakatanga vasunga vanhurume akanga ndobva azoteerawo akasungwa ega zuva rinoteera kwakuteera sevanhukadzi vamwe vairi vakanga variko vakabva vasungwa zvakare kare vaine vamwe ava vari kupomerwa mhosva yekunzanzi vakumenerwa kunzi vakaenda kundodzidza zvekubvisa kana kukudubura kana kupidudzira hurumende nechisimba vachinenedzerwa kuzanzi vanonzi vakanga vachidzidziswa zvinhu zvekuedza kushandisa chisimba nekuita mhirishonga kuti vakudubure vatsandire hurumende asi vo chisafarire vanhu vari kuzviramba vari kuchikwete isu hatina kumboenda kundodzidza zvekupidigura zvemhirishonga kana kutopidigura hurumende takaenda kundozadzisa kodzero dzezvematongerwo enyika nokuti zvinobvumidzwa mudumbiro redu kuti munhu anga achita hanyu kuongorora kuti hurumende inoita zvakaita sei nekuti ungaite sei kuti usimudze ezwi rako kuti rinzwike mune zvematongerwo enyika mukutsigira kana mukupikisa zvinenge zvichiitwa nehurumende nekuona kuti vanga zvichengetedzewo ivo sei maererano nekunyanyisisa nekufambisa kwemashoko kuri kuitwa zvemazivano kukwehumizha weinformation technology zvemazwi nemashoko pari kuuya kukanganiswa kwakawanda kuri kuitwa vanhu savaidzidzisavaiva kuti ivo ndezvavaidi zvakaita senyorwa paurongwa wedzidziso ndezvavakadzidzi ndezvavakanga vafambira izvozvega kwete zvekupidigura hurumende zviri kunze kwemutemo zvechisimba vanozviramba.
Saka pari zvino nyaya iyi yamira sei?
Mufarira yakasungwa musi wa 20 May 2019 yezvino vazuva ndingati vamwe vakaifo mabe ake vana vandambosara vuri pano vakasungwa zivara chai ndofunga zero wacho vamwe mabe ake vanhu kadzi akazosungwa ndofunga asvondora katera saka vasungwa kudaro ndingati vese vakavharirwa mutorongo vamwe akavharirwa paharare central patage office vamwe vakadyarwa dyarwa huku nemamwe mastation asi vakazouya kukoti vakapinda mukoti pamwe chete kusara kuti vamwe vaviri vakazoteera vanhukadza saka ikoko kukoti takakumbira ini ndirikumirira farirai vamwe pane vamwe vaimirirawo vamwe ava tikapisa chaizvo kuti tipikise kuti vana vasatomboiswe panonzi paremand kuti paremand kunzi nemutemo wezvemhosva kunzi unongedzera kunzi iwe une mhosva waunofanira kuti ugozodaira saka takusendeka parutivi inonzi remand so takapikisa chaizvo kuti vasariswe paremand nekuti taiona kunge nemapepa akanga anyorwa nemuchuchisi anovageta rinomirira hurumende kana pasina zvinhu zvainyatsokubuda zvakanyatsorukwa zvanzi kuti pane mhosva saka takarwisa chaizvo asi matongi vemagistrate kuti vakati haa ngavaiswe paremand pedzezvo takabvunza regeti tikumbe nyaya yekuti vabude vatonge vari panze takakumbira pa saka ukoko vachichisi vekunational prosecuting authority vakambenge vabvuma kuti nyaya inzwikwe kukumbira kuti vatonge vari panze nonzi bhevha nekuti mutemo unotaura nezvekutongwa kwevanhu kwemhosva idzi dzekusungwa unobvumidza kuti mhosva dzakadzamisira seiyi yekuti munhu anogona kutotongerwa kuti agare mujeri kana akabatwa anogona kutozogara mujeri kwemakore anopfuura makumi mairi ndikazondokumbirawo deo rafarirai nevamwewo vakakumbirawo zikazopiwa asi nekufamba kwenguva takazenge tichindokumbirawo matare kuti vange vachirerutsa vachitutunyura pavanga vasunga zvakayanisa pari zvino safarirai takabudira ako ndakabudira ako kukwanisa kunge achindomhanara mapurisa kamwe chete pai pashombo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesse Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Notenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vatereri veStudio 7. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Dinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matambudziko ari kutarisana nesangano reZimpax iro rinochengetedza mhuka munyika. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano iri vatinashe Farao.
Azvinonzi kuti mhuka rine mabasa akawanda rinoita risina mana chinoenza nisu wanogara nemhuka mumamisha zvinongo wanoirwa netaona tikugara kwandiri kuita nenyu tindambudziko kubite bridge kane murimi akawirwa pamba pake nenzou dzingangoita idzo 60 panenge pasina vanhu vanokwanisa kufamba nenguva kuti vanokwanisa kubatsira varimi asi neushoma hwatinawo nemishina mishoma yatinayo yekuchengetedza tinoedza nepatinokwanisa kuti nguva nenguva tinge tiri panzvimbo.
Mamwe matambudziko amuri kusangana nawo kunze kwemari ndeapi mashandiro ezimparks?
Matambudziko makuru ndeekuti mhuka dzedu dzakawandisa padzinogara paapadiki ndingakupai semenzaniso wepaki hombe Hwange National Park. Payakatanga kugadzirwa mugore re1928 yakanga ine mhuka 2000 pari zvino dzinosvika kuma 84,000 asi padzimishin dzedu dzakadzo hapana kuchinja hapana kukura nekuti tsvagurudzo dzinoitwa nevanoona nezvekuchengetedza kwemhuka vanoti iwo nzou imwe chete inoda 1 square kilometer. Hwange National Park yakakura 14,600 square kilometers zvinoti inongosvika ku15,000 saka Hwange inokwanisa kuchengeta mhuka dzinongoita 15,000 kana yadarika ipapo ndo patinoita makamizira ekuti dzinenge dzakupinda mumisha dzichidya chikafu chevanhu dzichiuraya vanhu dzichiita se ndodambudziko Hwange natinaro kuti mhuka dzatinadzo dzakawandisa ende mhuka kuwanisa kwadzo haisitsaona kutoratidza kuti pane basa rakanaka riri kuitwa kuti mhuka dzichengetedzwe asi zvinoda rubatsiro.
Tinomboonawo dzimwe nyika vachipa mareziness kune vagari kuti vange vachienda kunovhima yavanoti muchirungu culling kuitira kutapudzawo uwandu hwemhuka. Munomboitawo here zvakadaro muchikwanisa kuunganidza mari kuburikidza naizvozvo?
Culling yatingaita yekutapudzwa kwemhuka yakapedzisira kuitwa mugore re1987 muno muZimbabwe. Asi mukutarisa ukaona paiitwa zvecalling ukatarisa mugore ra1960 kusvika gore ra1987 pakakwaniswa kuurayiwa mhuka dzingangosvika idzo 45,000 kubudikidza neurongwa hwecalling. Asi kunyanyanya zvaiitika kudaro mhuka dzairamba dzichiwanda nekuti isusu sevanhu veZimbabwe tine magariro atinoita ekuchengetedza mhuka zvisinei nezvimwe zvakawanda zvinoitika. Zvinoenzaniso munhu anoera nzou anokwanisa kuona kuti iyi nzou ihama yangu anokwanisa kugara nayo zvakanaka. Saka mhuka dzaramba dzichiwanda apa patinogara hapasi kuwanda. Vanhu vanga vakapoteredza pati iyi vanga vari vashoma neni vashoma vanga vari vauyi vaiuya nevamwe vanhu vashoma. Asi kuwanda kwaita vanhu ava mumakore zana apfuura nyika yeZimbabwe haisi kukura zvichienderana neuwandu huri kuita mhuka uwandu huri kuita vanhu nekupamusana futi pekuti kushandiswa kwevhu kuri kuita kuchichinja. Vamwe vanenge vachida pekugara, vamwe vanenge vachida kuita mabhizinesi zvinoita zvakuita tatinge panoita mangange. Ndosaka chikumbiro chedu chikuru chiri chekuti toda rubatsiro rwekuti tikwanise kubvisa mhuka kuti kwadzakawanda dzichiiswa kwadziri kushoma kuitira kuti tikwanise kuchengetedza miti yedu, tikwanise kuchengetedza dzimwewo mhuka dzinogara mu pane zvino dambudziko hombe riri kuwira mhuka dzedu kushaikwa kwechikafu kushaikwa kwemiti nekuti mhuka dzinorarama nemiti dzinorarama nemvura. Izvi kana zvawanda ndo padzinopedzisira dzakupinda munogara vanhu dzichiuraya vanhu.
Tiri kuonawo nyika iri kusangana nematambudziko ekusanaya kwemvura zviri kukanganisawo sei raramo yemhuka?
Dambudziko riripo idambudziko rekuti mhuka dzakawandisa. Munoziva kuti mhuka dzedu dzakawanda dziri patingatiti kufingana imvura makore nemakore kunoona Hwange zona rezvo uchiri kwagara hakuna imvura makore nemakore saka mvura iyi yakuita ichiita shomo. Dambudziko rinoramba richiramba riripo kunyanyanyanya tikasakwanisa kuritidzise mhuka kwadzakawanda zichiisa kwadzinenge dziri shomo.
Aiwa tinotenda zvikuru vafarawo kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Thanks.
Manga makateerera kumutauriri weboka reZimparks vaTinashe Farao muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Rachel Tao ndiri muWashington DC. Chikwata cheFC Platinum chaita mangange neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League watambirwa kuBaba Fields nhasi. Izvi zvinoreva kuti FC Platinum yava nepoint imwe chete. The Reason Why mumanzi wababa Harare uchuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezongo yedi yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri asi varairidzi vanoti havakwanisi kunge vari kuzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Ini ndini Rachel Tou ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzeNdebele.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.